Chokwadi mukomajonga vajoni mupanduki vasungwa vatorwa nhasi nemapurisa epanyika vakaenda navo kubikita police station uko kwavazondifonera vari vachiti mapurisa avatora saka ndakwanisa kutaura nemupurisa wacho parunhare ndisati ndasumuka kuindako akandiudza iye kuti ari kuvacharja neinonzi obstruction or defeating course of justice vachitiwo vajoni mupanduki vakavhara shopu yavo mapurisa achida kupindamo kuti atore chibagi chachiri mukati neshopu yavajoni mupanduki saka vano vati vakavhara shopu vakainda nemakii
saka ivo vamupanduki vari kubvuma here mhosva iyi kana kuti vari kuiramba vari kuti panyaya iyoyi
chinotaurwa navajoni mupanduki ndechekuti vanga vanyora tsamba iyo yavaikumbira kuti vanoda kuratidzira vachiratidzira vakanangana nokuti vajob scala mp Godfrey Stolle nevamwe vekunyatsine vabudiswe saka vanoti vanyora tsamba iyo ndopo vakazotanga mapurisa kuti avatevereri kusvika azovasunga pazuva ranhasi saka iko zvino vavabata vangovaudza chaji reobstruction asi havasati vavarekodha caution
saka vanotarisirwa kumiswa mudare redzimhosva here uye varipi kutaura kuno
tinotarisira kuti pada vangangoenda navo kukoti nemusi wefriday ndo panenge pakwana 48 hours dzavo nokuti iko zvino vangovavharira mumaseos avo kumapolice cells.